ruzhinji rweZimbabwe rurikuona kuti teksi iyoyoyo haizi teksi yakanaka tichitarisa marights evanhu mukonstitution yeZimbabwe.
Asika tichitarisa pamutemo vamajachani, handiti zvinotarisirwa here kuti hurumende ndo inokwanisa kuti vanhu vabhadhare mutero nenguva yainenge ichida hayo kuti izvi zviitwe?
Ndinobvumirana neni. Chandingataura ndechekuti pabumbiro redu remutemo weZimbabwe yatingati constitution ine magwaro yatingati anotaura pamusoro pemarights evanhu, especially marights ane chekuita neupfumi hwavanhu kana kuti property. Tikatarisa section 71 inobvuma kuti hakuna munhu unogona kutorerwa property nechisimba. Saka section 71 yebumbiro yemutemo reZimbabwe inoti hakuna munhu unobvumidzwa kutorerwa property yake nechisimba kana kuti compulsorily pachirungu. Asi yozoti asi zvinobvumidzwa kuti munhu atorerwe property iyoyo kana zvichiitwa maringe nemutemo unoapplya, watoti pachirungu a law of general application. Asi ukazoenda kusection 86 months inozotaura yoti marights evanhu anobvumidzwa chete kuti atorwe kana kuti alimitwe kana mutemo uyu uri mutemo unoenderana nezvinotarisirwa zviri reasonable pachirungu. But isusu tiri kudai also government yakati musemande ndopakaitwa yavanoti fiscal policy review, ndokubva vati mutemo mwavaiti intermediated money transfer tax yaichajwa kubva muna 2003 parate ye 5 cents, yanga iri rate yatinoti yanga chingori flat rate. But ike zvinezvi vari kureviewa vachiti every transaction, actually every transaction you pay 2 cents per dollar raunoshandisa pega pega. Saka isiri kuti zvinhuizvi hazvizi pabumbiro remutemo, nekuti zvinokonzera pachirungu yatinoti it induces a sense of shock kuvanhu vemuZimbabwe.